Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvaisambobvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Muchikamu chemitambo, anoita mitambo yekusetsa vanhu Defeat Shumba upa nhoroondo yeupenyu hwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reDemocratic Party mave kunakuriranwa nyoka menyu zvichitevera kukundwa kwebato iri musarudzo yemutungamiri wenyika nedare reSenate nebato reRepublican Party. Vamwe vanoti inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakanonoka kuzivisa kuti havachakwikwidze musarudzo zvakapa mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nguva shoma yekutsvaga rutsigiro. Vamwe vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwakonzera. Vamwe vachitiwo America haisati yagadzirira kuti itungamirirwe nemudzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai.
Chakonzeresa kuti madhemokratsi aviwe zvakaita so, kune mafactors akati wandei, nokuti tinoziva kuti Mai Harris vanenge vanga vanonoka kupinda pamutambwa uyu, nokuti tinoziva kuti vaTrump, he has been in the political limelight for close to 14 years. Tinoziva kuti vakatanga nenyaya dze apprentice pa NBC, vakatanga kuita zveku campaign for the Republican Party, vachiswitcha mapart, nokuti saka vanga vachizikanwa on a national scale. Apawo vaBiden vanga variwo mukuru weDemocratic Party kujudiciary uko for a very long time, ndofunga close to 40 something years. Saka ipapo dzadziri heavyweight dzega dzega.
Asi kusanyanyo zivikanwa kwavo kumashuro uku kunopinda papi?
Mai Harris ndofunga kusazikanwa kwavo nekubva kucalifornia, kunobhilivha kunzi kunogarayo vanhu vanenge vane maonero echiliberal ari extreme, ndozvinenge zvakaita kuti vadyiwe netime yekukampena. Chimwe futi chinokwanisa kunge chiripo ndechekuti vanga vari munhu wechidzimai. Tinoziva kuti madzimai munomu, nyangwe zvavo vachiva leaders mumabasa akawanda, madhokotera nemaCEO zvakadaro, vanhu vazhinji vanenge vachiri nekaconservative outlook kekuti murume ndiye anofanirwa kutungamira uye kuita nyika inenge America ine varume vakawanda. Tikatarisa masouthern states, vanonga vachienderana nezvinoenderana nebhaibheri vanofunga kuti murume ndiye the head of the household. Saka ichocho pangwa ndochimwe chikonzero.
Ndange ndichitaura nevamwe vari kuti vakutotarisira kumberi uko 2028, munoona zvizoperawo sei kwataakuenda uko?
2028 maonero angu ndeyekuti panenge pane mabhizi akati wandei Democratic Party. Kuna na Gavin Newsom, governor weku California, Ivo Mai Harris pachavo, governor Andy Bashir weku Kentucky, Mai Val Demings weku Florida. Ne vakati one day, tukona unge Michelle Obama o, anengacha unge achitarisa kuti zvinomira sei.
Kukumberi ikoko, chamunofunga kuti chinogona kuzobatsira ma-Democrats kuti vadzoke panyanga chii?
Kudzoka kungangoita ma-Democrats ndekwekusiyana nenyaya dzevanhu vanoita zvechingochanizvi netransgender. Nyaya iyoyo inenge yavadonhedzera pasi nokuti tinoziva kuti zvandambotaura paya kuti America is still a conservative country. Nyangwe vachisupporta marights evamwe magroups havadi kuti zvive izvo the main thing. Tinoona kuti nyaya yekuita transgender yanga yanetsa muno muOhio mandinogara. Izvozvo zvinhu zvakadyisa senator anga ari muSenate for 31 years vaSherrod Brown muno muOhio. Nyaya iyoyo yakavadyisa nekuti vanhu vazhinji vanga vasingade kuti vana vavo vakompite nevanhu vanenge vachinjwa nature yavo yavanga vazvarwa nayo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio neStudio 7. Madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvainge zvisingatenderwi kuitwa makore akare nekuda kwedzimwe tsika nemagariro evanhu. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi zvizere.
Nyaya yekuti madzimai anotevera chimwe chikonzero chaipiwa kuti vasabvumidzwe kupinda mumigodhi. Madzimai ainzi akachera chicherwa chaibva chashayikwa panzvimbo yacho. Mumwe mudzimai ane kambani yake inochera goridhe kukadoma muzvari chiedza vambe anoti achiri kurwisana netsika iyi.
Saka I think pane nhau yeawareness kuti vanhu vazive vakawanda vakwanisa kudi kugamuchira gosi tikatotarisa mune mamwe mamaizi ekuti vanhukadzi havatobvumidzwi kushandapo nekuda kwematraditional beliefs ekuti hanzi madzimai anotevera akapinda pasi mugodhi unooma. That is the belief.
Muzvari vambe anoti vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti migodhi yave kucherwa nemichina.
Asi zvino vamwe vanhu vakutozviaccepta kusozova daiwo vanhukadzi vanogona kutoshandawo because kwane mamachines ekuti basa rinoreruka. Munhu anyone can operate those machines.
Mumwe mudzimai wechidiki ari kuita zvidzidzo zvekuongorora zvicherwa kana kuti metallurgical assaying paKwekwe Technical College muzvare Mashia Shumba anoti madzimai anofanirwa kupinda mubasa iri vakawanda sezvo mukana wavhurwa.
Takati muna 50-50 tikatoda maiko raiskaivhanokumbainiukanosoaitomiroepanotonzo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anochera zvicherwa rekasange vatavengwa chiundura ati ari kufara kuti madzimai ave kuitawo mabasa aya.
Asi tikazvitarisa mwanasi kana wanasi ane ushingi. Basa remugodhi raive nzinde revanhu vedurume. Asi iko zvino tinoona vanasikana aiwa vachiriitawo chaizvo vachikwikwidzana nevanakomana.
Asi vachiundura vati vanotanga vaenda kumadzimambo nemasadunhu enzvimbo dzavanenge vachida kuchera zvicherwa setsika kuti migodhi yavanenge vave kuchera isadhirike.
Tichipinda munzvimbo dzataiye tichiti tiri kuda kuti tinoshanda hatingopindi nekutanga kushanda, tinotanga taenda kunoonana neyavanoti traditional leadership kunotungamira munharaunda munzvimbo tosvikozvisuma. Tazvisuma tatenderwa tapiwa mhiko tochikwanisa kuti tingashanda.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vanoti zvicherwa zvinenge zviri panzvimbo dzinoereswa ndizvo zvainge zvisingatenderwe kuti madzimai anenge achitevera achere.
Madzimai vanhu vanoenda kunguva yauya haisi mhosva, but munhu akadero pachiva nzvimbo dzine uyereswa anenge asingatendeki kuti asvike. Saka akasvika ipapo anenge avhiringidza mukoe.
Mambo Ngezi vanoti zvimwe zvechivanhu zvaiyereswa zvafumurwa zvopa kuti madzimai angoshanda hawo.
Neinyaya yekuti zvinhu zvaita kuti nzvimbo iyoyo here zvakadhisepa zvakavhiringidzwa nekuti chinhu kuti chiyere chitange chinhu chinoyereswa nevaridzi vacho ndimunodo chikoshesa chakatichi achifanira kuti apa tifanira kukrosa hatifanira ita chinobva chatanga kushanda sicho nekuti zvinhu zvine chekuita nemweya yenyika iyi.
Mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remasonaland west vaEdmund Rwambiwa vanoti vanoedza nepavanogona kuwanisa marezinesi madzimai anenge awana nzvimbo yekuchera zvicherwa. Gurukota redunhu remasonaland west amai Marian Chombo vanoti madzimai anofanirwa kutora mukana wavakapiwa nehurumende wekupinda munyaya dzekuchera zvicherwa vasingatye.
Nekuti kazhinji zviri kunzi that area is mining, hanzi ndeye varume endi yeti iye zvino mukaenda tikuona vakadzi vakawanda who are making a live from mining. So ndafara kuti the girl child is also benefiting is
pavashandi zvuru mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535,000 vanoita zvekukurokoza kana kuti artisanal miners zvikamu gumi kubva muzana madzimai. Hurumende iri kukurudzira vanhu vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo kuti vanyorese nzvimbo kuti vasadzingwe. Zimbabwe handiyo yega nyika ine tsika iyi. Kukinya verudzi rwechiluya havabvumirewo madzimai achiri kutevera kuenda pedyo nemugodhi. Vanenge vasatevere vanogona kuenda havo pedyo nemugodhi asi vasingatenderwe kushandapo. Asi kune dzimwe nyika dzakaita seIndia, madzimai aipinda mumigodhi akazorambidzwa kuita izvi nevachena veBritain vainge vapamba nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muShinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Masvondo ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganya uye Svondo rega rega. Nhasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Tiine hurukuro naamai Shalin cheKenya, avo vanotungamira sangano reStand Foundation Trust. Regai tiende kwavari tinzwe zvirongwa zvavari kuita zvinobatsira vanasikana mazuva ano.
Okay, maita basa avaziningi. Mazuva apera aya takaita documentary iro rinonzi documentary filmmaking a training bootcamp iyo yaitwa kuChino University of Technology. Uko takaunza mukomana ane mukurumbira wekuita mafirimu akabva kuKenya. Neiyo program yenge iri intercultural engagement, izvo zvinosanganisira macultures anenge akasiyana. And for this instance, culture in Zimbabwe ne culture yemu yekunze kunyika achiuya kuzodzidzisa vana pachikoro. Asi documentary filmmaking iyi yakagadzira firimu rinonzi African Dream, idzo dzinova nyaya dzevanasikana in pursuit of zvidzidzo zvavo, ichirakidza machallenges avanofeisa and how they managed kukunda machallenges aya.
Mane nguva yakareba muchishanda munharaunda idzodzi dzine chekuita nemadzimai nevanasikana, simba rekuramba muchikurudzira kubatsirwa kwavo iri munoriwana kupi?
Mumwe nemumwe ane zvinhu zvaanongofarira kuita. Izvo chinova chiti chipo chinenge chaiswa naMwari mukati mako, sometimes inenge ingoriwo passion. For me, passion yandinayo and zvinhu zvandinongofarirawo kuita. Saka zvinhu zvandangoramba ndichiita kusvikira handizivi kuti rini.
Vari kuwana rudzidziso kubva mufirimu ramakaburitsa rinotaridza kudzidziswa kwezvose zvaidzidziswa vanhu izvi, ndevapi vamuri kunyanya kutarisira kuti vawane rubatsiro apa?
Vatiri kunyanyoda kuti vabatsirike, number one, ivo mastudents atikashanda nawo ekukati ekuChino University yavo vakaona ruzivo rwanga vasina mukunzwisisa magender issues aripo munyika. Saka vakava in touch necommunity yavo, vakakwanisa kunzwisisa mukutsvaga kwavaita vanhu vavaiinterviewa nenyaya dzavaitsvaga macommunities. Vakakwanisa kuva neruzivo rwakanyanya rwanga vasina maissues anoafecta vanasikana in pursuit of the education. apo papa nevakomana zvese nevasikana saka vakomana vakatodzidzawo zvakawanda in issues of gender ne education.
Ndingadawo kutarisa kuti sangano renyu munoshanda zvakanyanya nenyika dzekunze kusanganisira America. America yakabva kusarudzo mazuva apera iwayaya yakaona president vatsva vachauya kutanga kwegore vaDonald Trump. Munoonawo here sekuti kuchinjwa kwehurumende kana kupinda kwemutungamiri mutsva weAmerica kungashandure mashandiro amunoita?
Firstly, ndinongoti makorokoto kune America nemaelections avaita. Panopinda mutungamiri munyowani, anopinda nemafungiro ake. Vakabuda vanobuda outcoming president angova nemafungiro avo. Avo vari kupindawo vane mafungiro avo and foreign policy yavo on African issues inenge yakasiyana. Saka mazivira atinoita ndeyekuti mutungamiri wedu munyowani wekuamerica foreign policy yake tinonzwisota ndokuti America ite great again, which is very good. Asi hatisati tasiva kuti maengagements ari mutually beneficial pamacountries ari kunzi ake taseAfrica anenge akamira sei. Saka tizive izvinezvi kuti tinenge takamira sei marelationships edu.
Shoko ramungasiyire mwanasikana, hatingaregi muchingoenda musina chamunomusiyira nhasi.
Mwanasikana, tiri kungoti mazuva ano tiri kufamba nemantra yekuti education is key. Saka tiri kuti mwanasikana ngaadzidze, mwanasikana ngaaende kuchikoro adzidze abatsirikane akunde nhamo dziri mumhuri make. Education ndoyega inokwanisa kuti abudirire.
Tinokutendai mai Chekenya nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chemadzimai. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusarudzwa kwevaimbo wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vange vari mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, uye zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe zvikuru vari kubato rezano PF vari kuti ngavabva vagadzirisa nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza. Tinogamuchirai nemufaro vaMandaza muchirongwa chedu.
Zvakanaka vaJonga, makadiwo imi.
Aiwa kunotiri vapenyu. Nhasi tati tinzwawo maonero amuri kuita kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weAmerica anenge ave wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president vaDonald Trump.
Isu tinongoti sarudzo dzekuAmerica dziri kuratidza kuti dzakafamba nenzira yaitarisirwa nevagari veAmerica. Isu tinotambira zvinobuda kubva musarudzo idzodzo nekuti zvinenge zviri zvido zvavo ivo vagari vemaAmerica kuti vaTrump vatungamirire. Asi iwo isusuwo tinovakorokotedzawo vaTrump ivavo tichitarisa kuti tichashanda navo zvakanaka, tichisumudzira nyika yedu uyezve tichiumba ukama hwedu kuti hunge hwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Kudyidzana kunofanirwa kunge kuripo sevanhu vaakugara munyika imwe chete. Zvinoreva kuti izvoni tinofanirwa kunge tichitaurirana tichidyidzana mune zvakanaka. Saka tinofadzwa nekuti sarudzo idzodzi dzafamba nenzira dzakarurama.
Tiri kuona vakawanda vari kupembera nekukunda kwakaita vaTrump. Vari kuti chinhu chikuru chinofanira kuitwa navaTrump chekutanga kubvisa zvirango zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Munoona paine zvingaitwa here? Uye America yagara inobuda pachena kuti Zimbabwe haisi pazvirango, asi vanhu vane zvavari kuita ndo vari pazvirango.
Aiwa, isu tinoziva kuti vaTrump havasike kutanga kunge vachitungamirira America. Saka nyaya yemasanctions inyaya yavanoziva. inyaya vasina kugadzirisa nguva yavakanga varipo. Saka isu se Zimbabwe semusangano wezanupf zvakare tichangoramba tichikurudzira vaDonald Trump kuti ione hurumende yavo vabvise izvozvo zvirango zvakasara zvavanoti zviripo, pamwe chete nezidhera ichiripo kuti ibve vanhu vawane kusununguka pasave paine chipomerwa chinonzi Zimbabwe yatadza kubudirira nepamusana pezvirango zviri kuAmerica. Saka sekuziva kwenyu nevateereri kuti Zimbabwe ine chirongwa cheengagement nereengagement ichitiyo hatinawo tinovenga, tinoda vanhu vese. Saka tichangoramba tichingotaura navo vaTrump, chikuru chatiri kuda ndechekuti dai kwanga kwabviswa zvirango izvozvo nyangwe zviri pane ivavo vashoma vasara pamwe chete nezidhera yabviswa pane zvachose, tiwane kudyidzana nekufambidzana nekutaudzana zvisinai anoti koiwe nai waramba wakaisirei izvi.
Asi kaAmerica iri kuti zvirango zviri kutarisa Zimbabwe kubudirira huori nekutonga nedemo.
Ndoo matauriro avo avanoita ivo veAmerica. Ndosaka ndati inini kana Amerika ine chokwadi chokuti huori nekutadza kutonga kuri kuitwa muZimbabwe ndo zviri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, ngavangobvisa izvozvo zvirango zvishoma zvasara pamwe chete nezidhera, tigoshayawo chatinopomera kuti Amerika yakaita. Hongu huori huripo, asi isusu tichishanda nekupedza huori nekurwisana nawo, ivo ngavabvisewo masanction pasave chipomerwa chinopomerwa ivo vaAmerica.
Kouyawo nyaya yehondo dzakaita sehondo yeIsrael neHamas, koitawo hondo yeUkraine neRussia, ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuonawo vamwe vari muZANUPF vari kukurudzira kuti dai vaTrump vagadzirisa nyaya dzehondo idzodzo. Munoonawo here yatingati muchirungu foreign policy yavaTrump ichibatawo nyaya yekugadzirisa idzo hondo idzi?
Hakuna ichikuru chingangochinja, nekuti dai paine zvinochinja dai vakazvigadzirisa kare pavakambopinda paye. Asi kurudziro yedu ndeyekuti nyika dzinofanirwa kugara dzichidyidzana dzine runyararo. Saka chikumbiro chokuti dai vaTrump vatarisa vakwanisa kutarisa foreign policy yavo vaita kuti pave nekugadzikana munyika yeIsrael neIran nedzimwe dzavakaba vuvakidzana nadzo pamwe chete nezviri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMandaza, mova nezuva rakanaka.
Maita basa.
Manga makateerera kunhengo yebato reZANUPF vaKennedy Mandaza muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munau dzemitambo. Anoita zvemitambo yekusetsa vanhu, Defeat Shumba, anobuda pamadande mutande eFacebook, Instagram, TikTok, uye anodaidzwawo kuzotandadza vanhu pamichato, anoti akangotanga achiita zvekungoita mitambo pasina tarisiro yekuva nemukurumbira, asi izvi zvashanduka sezvo zvave kutomuraramisa. Ngatinzwei Defeat achitsanangura.
Yes, the respect that comes in kunzi mukoma Defeat, you know, you remind me ku church kwedu kuya kana mukoma na akurisa, everyone anenge akuti mukoma ningi. So thank you so much for having me. I'm so excited to be here.
Saka mukoma Defeat irire kuti Defeat iri ndo zita chairo chairo here?
Yeah, stara munonzi Defeat Shumba. Ndakazvarwa kugokwe, tikazongouyawo kuHarare nekuda kwebasa. Tisi takati chipinda Harare unongo uchinzwa kuti Harare ine kakunhuwirira machipsi zo. Ndinoita kunge ndiri kuparidza here and there because ndakakura ndiri muchechi, vabereki vangu vese baba namai vaiva vafundisi kuchechi inonzi Zayoja, so ndakakurira muchechi, so all I know is church.
Makatanga riini kuita matambiro amunoitai?
So zvokutaura ndichisetsa vanhu pasocial media, that's me generally, ndo zvanditori. So uka spend the day with me, you realize, ah, this guy anakirwa. Bozi, indo nakirwa chero ndiri wani kaini. Ando mbo ni my friends. Undega ndiri wani zono kono chora zima statements. Zamu kana ungo funga zima statements. Ndweta kujamba ba mbeno. What is my wife? Nishizeka. Because ndiri nakirwa like.
We muri wano tiine basa renyura mneitairu.
I thank God because I have the best family. Yo, Family yangu mawani ndio inotondi supporter. If you check recently, I have a video randakaita ndichiti kuna mama wangu. So I was with my mom, ndichivati mama ndiroda kutanga kugezisai ndichidzidzira hanimoda ndinde ku UK ndichidzidzira kuzonogesa chembere mani muri chembere. You know, something like that. And I have three sisters, so we are 10 in my family. All of them, they celebrate me. And ndova ndotanga kuti ndiisa pa pandakagadzikwa
kwa muchaunga muriri kutambirika osei.
Ndinda kutenda nyasha dzamwari pa upenyu hwangu mukoma Evans, because ndazingazvifungire kuti ndichazongoputika kudaro. But to my surprise, I post a video randomly. It gets 1,000,000 views, it gets 500,000 views, it gets 5,000, 10,000, 40,000. The highest I was checking one of my videos is 50,000 likes. Vanhu vari kuritambira zvakanyanyisa. And even if you check rate ye kukwira kuriita ma followers angu, I remember in a space of 2 weeks ku Facebook ndaka move with about 20,000 followers in 2 weeks time. Ku TikTok in a week or 2 weeks I can have 10,000 or 5,000 followers. And Instagram as well. Instagram, you know, dama salad. You know, tongwa dama salad. Yazi. Chiruku pizza. And wana ruku shitambira.
Saka iwe uri comedian here. Uri chii chaisu iwe.
I've been telling people that David Shumba is not a comedian. Aunga ndimisi panumira kana Slick Pasta. Kana panumira Freds. Kana panumira all these. Vana mbuya Pia Sony. Those are real comedians. I'm not a comedian. Ndingoti munhu anoita zvimastatements zvakachinakirwa, and zvimastatements zvangu zvinodiwawo nevanhu zvinove. But mainly, David Shumba is an MC.
Totarisira zvipi kuenda kumberi?
Big events are coming. Big events, because ndiri MC. As long as ukabuka, as long as ukataura neni kuti ndiuye kuevent kwako, I will definitely be there. As far as my jokes and nature per social media are concerned, I will give you that every day, because I have something crazy to say every day. And tomboshai chimwe chandotaura njira, so every day I have something to post chiri crazy. And let me tell you, I don't post those things kuti museke zvese zvandoposta, because handifangi kunakidza nyika yese. But umwe musi unochiwanawo chako chinokunakidza, because I believe kuti that's a God-given thing. So ndinotongonakidza.
Chisirewo mashoko maviri kuvateereri nekuti unowanikwa kupi.
Chekutanga, ndoda kutenda vatsigiri vangu ndichiti rambai makangotsika ipapo pamakatsika. Let's follow. So Defeat Shumba on all my social media platforms. Defeat Shumba the MC on Facebook. Defeat Shumba. Kangoti Defeat Shumba chete unondwana boza anifungu tukune umwe Defeat Shumba mbori nembi. Ndini doga. Defeat Shumba, spelled D-E-F-E-A-T. Shumba on TikTok, on Instagram, on Thread, on X, on Facebook. Defeat Shumba the MC at Defeat _ Shumba on Twitter. Ndo pamunogona kuti wanotwana rambai makatsika ipapo, because muri kupisa vatereri vangu vatsigiri vangu ndo vane yes. And the love that I receive from people, it's amazing. Thank you so much for loving me and supporting me. Thank you, thank you, thank you. Those are my last words.
Uyo ange ari mutambi munyori anoita mitambo nekusetsa vanhu, Defeat Shumba, achitaura ari parunare kuHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa, izvo zvaisabvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu namhlanje
sabona ukukhathwa kwefunding uma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Bamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Naba ivesi zazitshengele kakushashe nalala sibili ibhabhata lakudala sizitilele ngalo ngobe lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela abalimali zakhe.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesula izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazange esule izijeziso ezethweswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhangelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi le-Afrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlaziyela lolu daba sixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama-Democrats.
Inkinga esilayo kakhulu e-Afrika ukuthi asilabuthungamela ubuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anjenge interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi le-America liya interfere libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president. Ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding uma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustopa ama programs especially ayiqalwe ngama Democrats especially ayiqalwe ngu President Obama in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku sector ye civic society ebithola ifunding from ama American organizations kunye le USAID.
Kwenze sikhangela kuyo phambili kumele kwenzweni xa ukuthi vele eza kwenza konoko.
Well, kulutshwa lokwenziwa ngaphandle kwelobbying ukuthi iadministration yakhe ibhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke ngefunding especially kuma issues of civic society lawo alokwenza ngegovernance ayo azaba affected kakhulukazi. So well sithemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma diplomats abayiwa kade beqhuba lezinhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangathi sebestopa ifunding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Lalazo osekela ibandla lama Democrats obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Sibanda othakazelela ibandla lama Republicans.
Mina ngibona uTrump ngendlela
abe kampena ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So inxa sithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana lale yama civil societies apromota kakhulukazi inkululeko yabantu. Nxa sithi ngiyamuzwa kuma campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha, kodwa nxa ngimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromotayo uyakuzwisisa futhi ukuthi America futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okungathiwa idemokrasi kayikho khona, kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hashi ukuthi abe sesithena hayi mina ngiyisiqwanga yikho lapha mfuna ukuthi wenze. So ke mina nxa sithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho, ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho ke sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwa
nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi ke ekuphileni kwabantu, ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyona ingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi America siphila yodwa, kodwa la kuzambela nzima futhi ukuthi khona iMelika iphile iyodwa, ngoba iMelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho ayikusho ukuthi iMelika iza kuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Yebo, abanye bayisaba vele ukuthi kubuza qhumaqhuma indlelo kumazigamule sibili kungasale lutho, kodwa ngakwenza sibili khonokho.
Aliboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilaba nabantu akade befuna ukuthi iMelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Ye, ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya ngeqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndodo eyenzayo, kodwa siza ngenhlonipho. Now ama organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngokudlwanga udlwanga ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Mm-hmm. Sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza ngokudlwanga udlwanga ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina kula kuthula. Ye, kuza kuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke amise ukuthi khona izihlanganiso lezo zibe funded.
Umnumzana Greta Sibanda uthakazelela ibandla lama-Republicans eleMelika, ubexoxa elo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezibuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris unqotshwe ngumnumzana Donald Trump, yena ozangena esikhundleni ngoZibandlela. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxele esizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-Democrats, I think ube kula ma-factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the source, ngoba siyakwazi ukuthi ukutshintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to unkosazakazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngantho akwakula sokufaka ama-group amaningi khonapho, ngoba siyakwazi ukuthi ama-Democrats lawo they have ama-factions, i-progressives, ama-liberals, labanye ama-centrists. So ama-progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka unkosazana Harris in the race, ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi-primary nje okungenza ngantho akulokhetho veza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace unumzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathi ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika kalimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso, ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akula bantu ababemazi, and why vela from the west coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Ngawuthwa why vela in the midwest mbeni wise abale chance, but I mbona ngawuthwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngawuthwa why vela in one of the midwest or rust belt, hayi mina bembona ngawuthwa why is abale le chance yokunqoba. Umuntu engimkhangelayo for that situation ngumama uVal Demings, lowana owayengu-impeachment manager for i-Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028, ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina uPut Buttigieg, uGavin Newsom, mama uVal Demings engikhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo-Andy Bashir, ugovernor weKentucky, owayese-governor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngantwa ngabaningi embabonayo bengama front runners okwakathesi. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya la wapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fobembula.
Kweze maphandleni, abalimi eNyamandlovu leTsholotsho esabelene samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu, njalo kabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso sama-kilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abanengi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lonyaka. Isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso sama-kilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99, uthi eliyisilinganiso sama-kilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu umnumzana Abraham Dlovu.
Intengo yehlanyelo iphezulu kakhulu, iyadura. Sikhalo yayo ukuthi abantu vele bagalile endlaleni, so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba into enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Ngisadule yasibulala asilalutho njengoba singalisebenzi, so kodwa-ke njengoba lisokulinywa so bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Yabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyawufuna inini, so vele nxa ingaba njengayona le bo-38, 39 yabidura, at least iyehle ngabe kubo-30, ngoba kathesi nxa uyithenga ngale price, which means the next time sasesithengi wes.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda ukuncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seCholocho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Isibhedlela sihlulayo kakhulukazi njengobana kube indlalo engaka, asazi umba imali zakhona zizayaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi layo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashe lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igogogo lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esijiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Sinabanye vele sizazithengele yakushashe nalala sibili ibhabhadla lakudala siziphilele ngalo, ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela bale mali zabo. Thina semakhaya salikwanisa, so kuzithengela ibhakede lamkoshashe nhlanganise lenkenya ngizilimele emasinini kungcono kakhulu. Kungcono kakhulu inhlanyelo vele asikukwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Kungani khona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka, kusiya ukuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini, ngoba kukhuphuka konke ama-fertilizer abawasebenzisayo, la manzi, cost of amanzi konke lokhuyana.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ikukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcinisihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethenjiswa ukuthi lezulu lizabo kuna kahle, kodwa abalimi abaningi soze izifiso zabo zaphelela emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela. All the abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwemvelo, sizilimele ubhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunqwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile abantu bevota sibefuna ukuthi uKamala Harris ewine abanye befuna uTrump awine but ekuhambisana khonoko ukuvota khonoko abantu bavote kule peace ibe la ma results sephumile akula umuntu ongena ema street ni siyachaya izinto kumbe besiba ngumsindo kumbe bechaya naphandle ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisane yisekwenzekele sikwenzekele sesikhangela phambili into engifuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisana kuka Trump lo Kamala Harris sibonile lathi ukuthi how saba encouraged ukuthi how even thina abasifazana lathi kumele ngadim our lights we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisi lapho esifuna ukuhamba khona singakhangela ukuthi sizobe sivunyele lokho sizivunyela lokho yani hi ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be ukuyavunyelwa and akula nkinga and ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazana kodwa khona phela ku house lo ku senate emparlamenti yalapha kule bafazi abakhona labo esiza khangelela labo ukuthi labo bazasimele bazamelela izinto zabafazi but one thing that engikuchazayo lakho ukuthi even though kulaba khona abesifazana abangasoma republican labo even bonke even abafazi abangama republican bayabe benikwa labo ithuba ku parliament khonapho bayabe benikwa labo ithuba lokukhuluma ukuthi ukunqaka lama policies akhulunywa ngawo lawo ukuthi bezwakale lawo bekhuluma bengayisabi ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bazabe bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda yiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi noma abantu bengachaze abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila umuntu wesifazana at the top kusho ukuthi ilungelo lethu kasoze libonakali hayi liyasoqiniso lona lethu ilungelo lethu lokho ikhona ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nqa whatever you were doing before ama election nqa usenza umsebenzi wakho la yena keep doing umsebenzi wakho always work as unto the Lord not ukwenzela ukuthi ngoba nqa sekungulo umongameli mina sengenza so nqa ngoba owamuka wena ngasengenza so hayi continue being yourself abafazi we have a responsibility in our communities kasiyenzeni lokho esimele sikuyenze in our communities kungelandaba lokuthi ngubani ongumongameli thina in our own communities singaba mongameli bonaba e community yethu kasincedisana nanini kasisupportana nini and ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma amen
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi Dibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabanga kakhulu sithandekile mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu ake sizwe untungameli inkomo esethulela loludaba.
Semculweni ngingolipsi ngidawuka ePlumtree esigabeni sasempoweni eMakulade. Ngiqala umculo last year ukuthi ukuthi sengilomnyaka olezinyanga ngikule ndima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubonga ukuma lami lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa, lingadinwa kweli kwenzayo. Ngiyabonga.
Ngekuhlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bamelele abantu abaningi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Oliver Lelisayo, uMudaba Kancube, abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.